Mutongi wedare va David Mangota varasa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wokupa pfungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungweza nemanyame Residents Association kana kuti kamera uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Batasara avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. Vabatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba, ruzhinji rwevanhu harukwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba ekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. Vabatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. Asi gweta reparamende panyaya iyi vaAndrew Demo vati paramende haingatadzwe kuita basa rayo riri pamutemo nekuda kwevanhu vashoma-shoma. VaDemo vati mitemo yeCOVID-19 regulations inopa veruzhinji mukana wokupa pfungwa dzavo sezvo achibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu 50 panguva imwe chete. Zvaturwa navamangota zvatsinirwa navabatasara avo vati vamirira kunzwa kune vekamera kuti votora matanho api.
Dare iro rati ma hearings ma public hearings asiro chete mhando ya evanhu kuti vanokwanisa kuita ma contributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore ma submissions avo seku invite kwakaitwa ne parliament. Saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi nema
VaDemo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa ndinoutambira, that was the fairest judgment. So ndinoutambira, ndinogamuchira, and my client was successful and I'm happy about it.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vamavela Skumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro.
Ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tigokwanisa kunge tichiendawo kumatare dzimhosva tichimisawo kuti bill iri risava rinozoenda mberi pakunodhisikaswa zvakare muparliament, nekuti chimwe chidanho ichochi ichi chaichifarwa kuita chemapublic hearings hachina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ino yelockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi, muchuchisi mukuru wehurumende pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.